Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato achabatana kuumba hurumende yemubatanidzwa neANC ndeapi. Vaimbo vemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisizizai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuSouth Korea kwavari kupinda musangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana, nhasi vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk Yeol vakakurukura ukama hweZimbabwe neSouth Korea uye nzira dzekusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vachanyorerana zvibvumirano zvakasiyana-siyana neSouth Korea. Mutungamiri wenyika vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutule Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nemumiriri weZimbabwe kuSouth Korea vaStuart Nyakotyo. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekudyidzana nenyika yeNorth Korea kunyanya kudarika South Korea kubva kumazuva ehondo yerusununguko pamwe nekuumbwa kwechikwata chemauto che5th Brigade, icho chinopomerwa mhosva yekunzi chakatungamira mukushungurudzwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. South Korea imwe yenyika dzinonzi dzakabudirira mudunhu reAsia. Musangano weKorea Africa uri kuitwa kwemazuva maviri uye nyika makumi mana nesere dzemuAfrica dziri kupinda musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ukama hweSouth Korea neZimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashuro, kana uchitonyatsotanga unototanga ipapapa. Ukama wanga wakasimba kubva kunyange munguva yehondo ukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Kune nhoroondo inoti Zimbabwe apo, North Korea apo, South Korea apo nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo, pakamira sei?
Ndokuda chatingangodzidza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yeZimbabwe inenge iri kungotsvaga-tsvagawo. Haina paimire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana. Nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvekutengesera, haiiswi kudivirana China rana Russia, inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America. Inoiswa kudivirana China nana Russia iNorth Korea. Apa pavazoenda kuSouth Korea apa, kunenge kwakungoratidza kuti chamukai nyama chero kwazvaitira ikoko ndokwatinoenda.
Saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo neNorth Korea uku ichiwadzana neSouth Korea uku, zvichitofamba hazvo zvakanaka here?
Mamiriro akaita zve matongerwe pasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe rutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi rwedzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei tine mienzaniso yakawanda South Africa chaiyo yakanga yapinda panataisireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine. Saka zvino kutopinzisa pana muna taisire izvozvo ende mamiraka zvakaita izvozvi izvi ndirikuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwavo neRussia nachina hutapudzike zvishoma.
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naIvan Zisininga Studio 7. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, izvo zvinoratidza kuti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rakakundikana kuwana zvikamu zvemavhoti zvinoita kuti riumbe hurumende riri roga, nyaya hombe yave kutaurwa munyika iyi yave yekuti bato rakaunza rusununguko iri richabatana nebato ripi kana mapato api kuti vange vachiumba hurumende mubatanidzwa. Pamapato ari kutarisirwa kubatana neANC pane bato reDemocratic Alliance kana kuti DA, umkondo wesizwe kana kuti MK neEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF. Bato reDA rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kuve nemukana mukuru wekupinda muhurumende neANC, asi ragara richishoropodza matongero ehurumende yeANC zvinoreva kuti panenge pave kushandurwa kwemitemo kwakasimba kuitira kuti mapato maviri aya anga achikwanisa kudyidzana. Ukuwo mapato eMK neEFF ayo anenge ane nhengo dzakawanda dzakabuda muANC anoti nevamwe vanogona kunge vachibatana navo, asiwo vamwe vanoti zvinogona kunge zvisingashande nenyaya yekuti vari kuti vemabhizimusi vanogona kubuda munyika iyi sezvo mapato maviri aya achida kuti upfumi hunge huchienda kune vanhu vese. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama avari muSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Mushure mekunge sarudzo dzaannounzwa neve Independent Electoral Commission, hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa nokuti mushure mekunge maresults abuditswa, ivo vekomishoni vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu. Saka pakazobuda official announcement, vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Zvisinei, munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana, inyaya dzinobva dzatanga dzine nyaya. Sezvamataura kuti havana kuwana 50+1, yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vane former government.
Tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kwamapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro. Pane tarisiro here iri kuitwa nevana veSouth Africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa?
Pakuumba hurumende yemubatanidzwa, vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisa kwakasiyana-siyana nokuti sarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri. Maparties akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza anokwanisanganisira ivo veDemocratic Alliance, veEconomic Freedom Fighters, veIFP nemamwe madiki. Asi patiri izvezvi inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzethe governance munenge muchiburirana zvakadii.
Iwo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro anokwanisawo here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze?
Kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika, asi inenge iri nyaya hombe inonetsa nekuti mukuungana kwemapato hobo anenge ane chidimbu zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinge zvakawanda zvemapato madiki. Asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nebato diki zvinenge zviri zvinoitika mbichana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vaimbuye mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vatura mashoko ekunyaradza mhuri yaSeneta Murisi Zwizwai avakashaya nemusi wemugovera vachiti vaZwizwai munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita pahondo yekurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyaradza mhuri yavaZwizwai kumba kwavo muHarare nhasi, vaChamisa vati vaZwizwai vakabata basa guru mubato ravo pamwe nehurumende kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, nekudaro vanofanira kuremekedzwa.
Ngatinyaradzei gamba redu, hama dzangu, my appeal kune vamatongerwo enyika, ngatibatei gamba redu, mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu.
VaChamisa vatiwo vakashanda navaZwizwai kubvira pakuumbwa kwebato reMDC muna 99 vakati mufi aida kuti munyika muve neutongo hwejekerere.
VaZwizwai vakava kuSenate, ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika, ende kuti vazoenda kuSenate nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo. Hatitarisi izvo, izotarisa pakabata munhu zvakadii.
VaZwizwai avo vakamirira MDC Harare Central kwenguva yakareba ndemumwe wevanhu vakaumba CCC navaChamisa. Kunyange hazvo vakakundikana musarudzo dzekumirira bato iri musarudzo dzegore rapfuura, vaZwizwai vakashaya vari seneta mushure mekudomwa kuve nhengo yedare iri navasengezo Chavangu, avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mumwe akashanda navaZwizwai seneta Moses Manyengavana vati paramende nebato ravo reCCC zvarasikirwa zvikuru nekuti vaZwizwai munhu aibatanidza vanhu.
VaZwizwai vaitibatsira kuti tive nechiono chimwe chete semusangano, saka tarwadzirwa zvakanyanya. Tinoti kune vanhu veZimbabwe ngatichemei tine tariro.
Vaimbove nhengo yeNational Assembly uye vakashanda navaZwizwai kwenguva yakareba amai Joyce Jaja vati vakabatsirwa zvikuru navaZwizwai.
Munhu wekuti dzimwe nguva unoda kudebeta muparliament utati honorable ndoda kumuvha motion yangu yandisikuziva ndei ndoiita sei, ndibatsire. Vaikubatsira kuti umuvhe motion yako zvakanaka yechibuda zvakanaka.
Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapopuraito garepi vatsanangura vaZwizwai semunhu ange ave kuziva basa uye aishandika naye.
Zvaiva zvakanaka kuti vanotanga iko zvino sama MP vadzidze kuvanhu vavanoruzivo wokuti basa reparlamendi rinofambiswa sei. Saka tinourombo zvikuru nokurasikirwa nomumwe wedu muparamendi.
Vatogarepi vati nhengo dzeparamende sezvadzinoita nguva dzese dzichabatsira pakuradzikwa kwemutumbi wavaZwizwai mangwana. Vachitaura vakamirira mhuri mukoma wavaZwizwai vaMichael Muchengeti Zwizwai vati mufi munhu waibatanidza nekusimudzira mhuri zvekuti mhuri yarasikirwa zvakanyanya.
Tiri tarasikirwa tikwete zvitoka even nation necommunity vangachigara.
VaZwizwai vakashaya nemusi wemugovera mangwanani uye vasiya mudzimai nevana vanomwe. VaZwizwai vakaita mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi munguva yehurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Mutumbi wavo ucharadzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare mangwana masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira vashandi muNigeria atanga nhasi kurangwa mabasa kusina nguva yakatarwa. Izvo zvavharisa zvikoro, mahofisi ehurumende, kukanganisa mashandiro enhandare dzendege uye kuvharisa gwenya remagetsi enyika iyi. Izvi zvauya mushure mekunge hurukuro nehurumende dzatadza kuburitsa chibvumirano pamuhoro unofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi pasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakurukura nevakuru muhurumende yeIsrael pamusoro pechibvumirano chekumisa kurwisana neHamas chichange chichisanganisira kumbomisa hondo nekusunungurwa kwedzimwe nhapwa dzakapambwa neHamas kubva muIsrael pakurwisa kwakaitwa nechikwata ichi musi wagumi guru 7. Amai Claudia Sheinbaum vanowe nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vaimboemeya weMexico City ndo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muMexico vachive mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi munhoroondo yayo yemakore mazana maviri. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menach Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kunosununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchene Mental Hospital Dr. Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo, inonzi infanticide. Vana vanogona kuamai vanogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro, mutemo unonge wakavatora semunhu apara mhosva. Asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva nekuda kwekuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri. Ufu chimutemo unenge usingafanira kudaro, ungefanira kutora munhu uyaya urapwa ubetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vaisununguka vachinge vazoita crime, mhosva yekuuraya vana vavo yaya, vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu vanoda kutobetserwa vanenge vane maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa, vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo, mutemo wozouya wavatorawo vasunga wakuvafarira. Asi takukangamwa kuti dzimwe nguva vanhu vanga vane matambudziko vana vaide vagadziriswa vabetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable kuti kana uchiwasununguka ukwasinga torora zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anoda kuchengetwa. Ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vave vazobetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isinga chakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari, uchiwana mari everyday. Kana wamboita zvekusununguka mwana, mari itombodzokera mumasure. Kana kuti murume wako ari kukuramba, wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend wabva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya kungofunduka nyaya yeleba, yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza, uye kana kumba usina kugarisa kana zvakanaka unogona kungosanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka wachangobva muchipatara paya, wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi inenge ichingouya yega, yonzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrate, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa ngori lonely, uye unongonzwa kuti asha asha.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inongokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge abhiliva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira nekuti vanhu tinoreta zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi, uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapiwa. Vanhu vanofunga, vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo, asi vanhu vanozopedzisira vachiya tinoti suffer in silence.
Dr. Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimitse.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Andisi wangu tisinobulwa maa mchite interview wapo. Ndewe mbukuri yare animal farm here. Nekuti kana ari munhu chaya chaya ruku ziyezu tukitika. Zimbabwe, ZEC is ZANPF. Police is ZANPF. Army police is ZANPF. CIO is ZANPF. Apana chumi majaji is ZANPF. Mama sarzweri kituwa uko kusu South Africa. Inotora kiza kutinyika. It's a reflection yevanu kwa wane ngevari kutode sakati. Ndosa kwa chitu kumuona DA ya wina. MK ya wina, EFF ya wina. Yiti siyana siyana zangadaku. Muno umu hakuna ezozo. ZANPF yaka yabiri zile sarudu. Yaka tazo kusisa kana 2/3. Ndo kuchisa ushandise chipoko chao sengelo shabangu. Na mdenda kuita recall wanu. Kutore la wanu, voti yao.
Rejiji tuwe Zimbabwe. They pushed back on dictatorship as began in South Africa. ANC yataza kusika 50% majority. Pasara Mozambique. Never give up wa shunguruzwi. Ta shunguruzwa. Mariari kukudenga. Pane chaita wa mwaka gumiru kwa nenyika wa singa fungu kuti ya guma. Inini mumupenyu wangu anaombo funga wanichazo farida kuti ANC ibisuke pachigaru. ZANPF ibisuke pachigaru. Frelimo ibisuke pachigaru. Techiti itaka ruhira nyika ino. Wanu wataka ngeti inao wapanduki.
Makadi panu pa Studio 7. Avanu wamunoti watongo garavu. Dona sekuti avatauri chokwadi. Wanu dugwara mafungira avu. Musati uyisire vanhu vakavanoye vakaita savanoye vatongo gara hatimbovafariri kana zvinhu zvinoitika zviri pachena zvavari kudzingwa nedzimwe nyika vachizikamwa kuti vane huori vane kushishidzira vanhu zeka haitodiwi nedzimwe nyika kwevatongo gara vanotaura nyika zhinji dziri kuvadzinga dziri kuvaramba dziri kutaura kuti munodei kuZimbabwe hakuna dzidziso iriko zeki yacho yakaora ivo vari kutaura chii.
Ramaphosa muno South Africa chinhu chaasingazivi nechekuti maSouth African akasiyana nemaZimbabweans. MaZimbabweans ari kungombunyikidzirwa kodzero dzavo nezanopf asi vacharamba vakapeta maoko. Muno hamuna kupeta maoko. Vana vemuno muSouth Africa vakabatana kupfuura vana vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika muno muSouth Africa muno vanobatana vese voita chinhu chimwe chete vana vemuno. Isu maZimbabwe hatina kubatana ndosaka zanopf chazvainoda. Manje Ramaphosa ozvikanganwa izvozvo. Zvineiko zvine zvaa kuchimupinza panaita isireva. Naiyo ZANPF kusanyara kwakawanda muno mose muAfrica muno hakuna kana opposition party 1 kana vasingaitiwo zvematurongerwo enyika chakichokwa vanofarira ZANPF kana kuti vanombotaurawo nezveZANPF vachitaura mune zvakanaka. ZANPF runongoabatira kutongoonekwa nemunhu wese sekunge dzinongova mbavha pese padzasvika hadzina chakanaka chadzinosiya. Unihwo hauna kunaka kune vanhu vatinotarisa kuti vanhu vakuru sana Munangagwa. Kukura kwose ikokoko munhu aifanira kudai achikurawo njere wokurawo nemuturi kuti kuti unokura muturi asi njere dzisingakuri hazvina kunaka izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi. Tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuyeuchidzai zvakare kuti musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo nhasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva zvichitevera kukundikana kwebato riri kutonga reANC kuwana zvikamu zvinotarisirwa kuti riumbe hurumende riri roga, zvave kuita kuti ringe richibatana nemamwe mapato mukuumba hurumende. Vakawanda vari kubvunzana kuti ndeapi mapato achasarudzwa neANC pakati peDA, MK, EFF nemamwe akawanawo zvigaro musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul kwakare kuSouth Korea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri vanobva munyika 40 nesere dzemuAfrica. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa neIndependent Electoral Commission neZuro, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato api achabatana nebato riri kutonga reANC mukuumba hurumende yemubatanidzwa. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vamuresi zvizwai havakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.